Mangwana nakanaka watereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu mbudzi 29/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano revashandi vehurumende riri kusangana nenhengo dzaro nhasi kukurukura pamusoro pegwara rekutora sezvo pasina nhaurirano pakati pavo nehurumende. Hurumende inoudza vana chiremba vakadzingwa mabasa kuti vanokwanisa kudzoka kumabasa kwavo pasina mhosva yavari kupomerwa. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mune rimwe sangano revashandi vehurumende reApex Council vaDavid Dzatsunga vanoti vashandi vehurumende vari kusangana nhasi kuti vazive kuti votora danho ripi sezvo pasina nhaurirano dziri kuitwa pakati pavo nenyaya dzemihoro. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaDzatsunga.
Zviri kuitika ndezvokuti tiri kuona nguva yareba pasina chiri kutaurika maererano nekukundikana kwevashandi kuenda kumabasa kuburikidza nemari isingachakwanisi kutenga. Apa takakonana nehurumende nenyaya iyoyo, hapana atambotaura. Saka iko zvino mwedzi unouyu waNovhemba zvava zvakamboitawo nani kupa maererano kuti vanhu vakambowanawo zvimabhonasi. Asi tiri kutarira kuti Disemba vanhu vangati vanoita sei. Saka musangano wedu uri kuda kuti timboonesana kuti tofamba sei panyaya iyoyi nemamiriro ayakaita.
Saka vanenge vachisangana ndianani chaizvo apa?
Vari kusangana zuva ramangwana vatungamiriri vesangano redu rinomirira vashandi veAfrica.
Makanyorerawo here tsamba gurukota idzva rinoona nezvevashandi muzvinafundo po mavhima muchivazivisa kuti muri kuda kuti munge muchisangana navo?
Takavanyorera pavane svondo kuda tavanyorera tichivachingura uye tichivakumbirawo kuti kana vazongowanawo nguva vatipewo mukana timboonana tigokwanisa kumbopangana.
Vanga vati vapindura here tsamba iyi?
Pari zvino kunze kwokuti kana vakataura vavo nevamwe vasati vatiudza zvinova zvinhu zvisine wanzi kuitika hatisati tanzwa vasati vadzoka kwati.
Tichitarisawo mashandiro ari kuita vashandi vehurumende, mese muri kuenda here kumabasa?
Sekutaura kwatakangoita, vanhu vari kuremerwa, haikona zvokutamba, vari kuremerwa zvemhando yapamusoro. Saka kuinda kwavo kunongova kuya kwokuti dzimwe nguva munhu wamboenda dzimwe nguva wakona nokuti zvinenge zvisingakwani. Saka zvinoneta hedu kuti tipi vanhu vari kuinda here kana kuti havasi kuinda, nokuti momusi vamwe vanouyawo ari vamwe wokonewa, mangwana vamwe vouyawo vamwe wokonewa. Saka zvinongoita zvokuti mumabasa avo muzvinhu zviri kufamba, asi chokwadi chaicho chaicho ndechekuti hazvinoratidza kunge zviri hazvisicho.
Pane zvachinja here pane zviri kudiwa nevashandi?
Kutaura chokwadi hapana, nokuti pozisheni kana kuti bepa ratakapa hurumende rine nhunha dzedu kana kuti zvikumbiro zvedu hatisati tambovapari. Takangovapa iroro raingotaura kuti aiwa ngavachingogadzisa mari dzedu dzingoenderana neida sezvinongoita vamwe.
Asika iyo hurumende iri kuti zvinonetsa iko zvino kuti ichikuwedzerei mari nekutika iri kuumba rimwe bhajeti idzva, nekudaro nyaya dzemari idzi dzinenge dzaakuda kutaurwa mugore rinotevera.
Izvozvo zvinhu zvinogona kunzwisisika kuri kuti vanhu vanogona kuti ndozomirira bhajeti ndozoidza gore rinouya, kana kuti kana ndarwara ndomirira bhajeti ndozorapwa gore rinouya. Zvino apa tikatarira ndizvimwe zviripo zvimwe zvinhu zvisingagoni kumirira gore rinouya. Saka ndopanonetsa ipapo, ndozvinhu zvatee tinozvisika kuti vanhu havagoni kungoti zvapari kuitwa budget izvara kai zvara inotora kuti ingotogadziriswa ipapo ipapo.
Munyori mune rimwe sangano revashandi vehurumende reApex Council vaDavid Dzatsunga vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakazivisa kuti vana chiremba vanodarika mazana mashanu vakadzingwa mabasa vanokwanisa kudzoka kumabasa kwavo pasina mhosva yavari kupomerwa kana vakazviita mukati nemazuva maviri. Bepanaure Herald rinoti vana chiremba vanenge vatevera kurukuridziro iyi havana mibvunzo yavachazosangana nayo. Mutungamiriri wenyika vakataura mashoko aya mushure mekusangana nemabhishopu ekereke yeCatholic Church kumuzinda weState House. Pamusangano unonzi newemakereke ava vakakumbira kuti vanachiremba vadzoke kumabasa vasina matano avanotorerwa. Vanachiremba vemuzvipatara nezvehurumende vave nemazuva anoita makumi mapfumbamwe vachiramwa mabasa vachida kuti hurumende itarisise mihoro yavo pamwe nokuvawanisa zvavanoda mukuita mabasa apo muzvipatara. Muzvina bhizimisi vaStrive Masiwa nemudzimai wavo vanonzi vakaisawo mudariro mari inosvika zana remamiriyoni emadhora emunyika kuti ibatsire kubhadhara vanachiremba ava asi vanofanirwa kunge vari pamabasa avo. Mukuziya nezvenyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada kuti tinzweyo divi ravanachiremba panyaya iyi.
Isusu sangano inyaya yanga isiri kunge iri kutaurika pakati pedu sezvo vamwe vanga vasati varinzwa shoko racho asi zviri kutaurwa nemachiremba pane inonguva ndeyekuti vanovatambira mashoko ataurwa nemukuru wenyika asi vada kuziva kuti pane mari dzacho here dzinovakwanisa kuti vadzokere kumabasa nenguva yatarwa iyi. Saka ndozvanga zviri kutaurika muconstituents emachiremba kuti hongu mukuru wenyika ataura kuti ari kuda kuti machiremba adzokere kubasa ne 48 hours. Chinova chiri chinhu chakanaka asi vada kuziva kuti pane mari yacho here inovakwanisa kudzokera kubasa. Saka nachiremba apedza kutaurirana tichazonge tichingokuzivisai nekufamba kwenguva.
Takaonawo muzvinabhizimusi vaStrive Masiwa vachinzi vazvipirawo kuisa mari dzekuti vanachiremba vanga vachibatsirika nyaya dzichigadziriswa. Muri kutambirawo sei danho iroro?
Zvekare machiremba anotambira danho rakatorwa neveHigh Life Foundation ende tinovatenda vaMasiwa nezvavakaita asi haingave solution inopedza dambudziko kana kuti gakava riripo pakati pamachiremba naemployer wavo. Nekuti machiremba chakaita kuti vazivenge vatadze kuenda kubasa kwemazuva anokwana kuita 88 apfuura yanga inyaya yekuti mari yavo haisi kukwana. Zvekare muchipatara hamuna mushonga nekuti vari kudawo solution yekuti inozenge iri long lasting, kwete kuti tikapedza 6 months dzakataurwa navaMasiwa tadzokera patainge tiri paipa. Saka machiremba akatiwo kana vangapedza kutaura naemployer wavo vanzwisisana vanonge zvenge vachitora ofa yakaiswa navaMasiwa ende vari kutenda kwazvo neofa iyoyo. Sezvo ari dhona vari kuti havangazvishore nekuti zvinhu zvekupiwa haushorenda hukunge kuda chakawanda sei asi vavda kuti timbotanga tapedza gakava iri pakati pedu naemployer wedu.
Saka gakava iri munotarisira kuti rinopera riini?
Isu tirangomirirawo kunzwa kuna employer nehurumende kuti vanotipikisa kuti vane zvinyowani here zvavada kupa machiremba. Nekuti semamiriro azvakaita izvozvizvi mari yekutaurwa naemployer haisi kukwana. Saka naemployer azenge adzopa machiremba mari inokwana ndo pachanga pachizopera gakava iyi. Saka kuti tizive kuti rinopera rini hatizivi asi machiremba sekutaurwa kwavanongoita kuti vangogadzirira kudzokera kubasa kana vangopiwa mari yavo inokwana ndo mamiriro azvakaita.
Zvanga zvisingabatsire here Dr. Zvakada kuti muwane mari dzekufambisa kubva murubatsiro rwavaMasiwa muchidzokera kumabasa nguva imwe chete muchitaudzanawo nevashandirwa?
Izvozvo hazvikwanisike pakuti mari yaka iri kupiwa navaMasiwa kunyange hedu tichitambira asi ishoma pane zvinonge zvakatarisirwa nemachiremba. Asi kana kuri kunzi iri kupamidzira pane imwe yanga yagara iripo tinova chiri chinhu chakanaka. Uyezve kunyange kuri kunzi machiremba atora mari iyoyo hatisati tapedzerana naemployer wedu pakuti ne vanga vakatinga mabasa ende pane zvimwe zvoda kuti zvitange zvagadzisa mutanyorerana pasi tozotora ofa yaMasiwa saka kuti titi machiremba adzokere kubasa pane ofa iyoyo hazvikwanisiki nekuti muzvipatara zvekare hamuna mishonga yekunorapisa varwere hamuna equipment sazvinhu zvese zvoda kuti zvitange zvagadziriswa pasina kumhanyidzira kudzokera kubasa tawirirana zvese zvanyatsonge zvafinalizwa naemployer todzokera hedu kubasa ofa yaMasiwa tozotora.
Mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vari parunare muHarare neStudio 7. Kambani yeBotswana Diamonds PLC neZuro yakanyorera chibvumirano nekambani yeVast Resources PLC kubvisa chibvumirano chainzi Heritage chainge chambonyoreranwa pakati penyika mbiri idzi kuti vachere mangoda kwamarange. Apo makambani aya ari kunyorerana chibvumirano ichi, Zimbabwe Consolidated Diamond Company iri kuronga kutengesawo mangoda ayo kumisika yekunyika dzekuAsia kuti iwane mari yakawanda mukutengeswa kwemangoda. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando sezvo vange vasingadairi nharembozha yavo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro weMarange Development Trust vaMalvin Mudiwa.
Iko zvinezvi kundobva mazuva ekutanga kwakatange kuwanikwe Diamond makambani akawanda aya achimaina ZCDC yakauyawo ikamaina hapana chinobatika chatinyatsonongedzera kuti ichi tanga tiine zvinhu zvataitarisira semacommunities dai vanga vatigadzirira kana chipatara chekuti urwere hwese hwakasiyiwa makaita vanhu vakawanda zvirwere zvinosara zvichitenderera taione pekuzorapirwa hazvina kuitika tikati dai vakatigadzirirawo zvavo rodhi mukawatarise rodhi yedu inofamba inoende machiyadzo panhu padiki diki but mafezi atinobhadhara akafanana nemunhu ari kuende kuHarare nekuda kwekuipa kwerodhi saka ndo zvimwe zvinhu zvataitidai kurutira tigadzirira ndo chishuwo chedu saka makambani zvese ari kundouya achienda kutouya achitotora achienda chinonyatsobatika chaicho chatingataura hapana mukatarisa ZCDC yacho zvainoti yakaita ndezvekutoti inova noripeya kundoripeya maexisting structures chayo chekuti chaiyatsobata chekuti tinonyatsoomesa kuti ndo zvaitwa izvi hatina saka ndo zvinhu zvatogara tichinetsara nazvo taide kuti dai vaikwanisa kuite mumwe murefu wobatsirawo nharaunda.
Muri kumboita musangano navo here?
Tinoite misangano yakawanda navo asi tinoramba tichivayeuchidza zvinongoiswa pazvinyorwa asi kuti tizoone kuti zvatakataura zviya zviya ndichiri kuyeuka ndichitaura anoradi acting CEO Mtibi Preto tikati chatinoshuwira irod tuda urod muise tara niende kwachiyadzo vakati do you know how much is the cost yekugadzire tara pa 1 kilometer is all, almost $1 million saka hazvigoni tovatashaya kuti saka kubetserwa kwacho kuri papi tinenge tisingatigadzira irod inobva yanhasi yatopera kana zvikatora 5 years vachiita bishana bishana at least we appreciate toziye kuti vari kuedzawo chikamu chavo saka vakatigadzirire kutigadzirire kanhu kadiki diki hazvitibatsiri izvozvi zvine maringezuro tanga tiri kumadiamonds kudiamond base kudiamond base matonhorai paive nekambani yejinani ndo paive nemugodhi wecommunity mugodhi wecommunity wakafa iyo saka vanhu vaakutorelaya nemvura yepachibhorani yepaipi inobva kupaZCDC paipi iyoyo kana kusina magetsi vanhu vanenge vasina mvura kana jenarata rikafa kune kusina mvura icrisis chaiyo tiri kufunga kuti ZCDC ndakataura navatungwa ndikati vavatungwa muri kufungei nenyaya iyoyi saka zvinova takatomboiziya nyaya iyoyo saka hati kutoshaya kuti todini but tichazonyatsogadzire a long term solution yekudrill a borehole zvanga zvisingadi kutomboyeuchidzwa chinhu chavanoziva kuti you cannot live without water mvura ndo chinhu chinofanira kutoitwa ipapo ipapo zvekuti situation yacho papa ine nhamo paine multitudes of people tiutarisire kuti pano panisoiti zvirwere zvinozotapurirana nekuda kwekushaya mvura saka ZCDC haifaniri kumbotofunga kaini iyozvo pandakatoaifanira kutoziva kuti nyaya yemvura iyoyo is first priority zvinotori muconstitution medu kuti panofanira kunga paine safe potable water. Saka hati hatizvigoni kuti vanhu vanokwanisa kuchera pa open well vachichera nechibucket mvura ichichapukira ichipinde mumo munonzi mune mazongororo mune machini in alternative source yemvura kana tepi isingashandi. Saka izvozvo ndozvinotirwadza sevagari vekwaMaranda.
Ko panyaya dzekuwaniswawo kwevanhu mabasa zviri kufamba sei?
Ndo dambudziko rekutanga iroro. Pekutanga makambani zvakamenga aripo vanhu vakawaniswa mikana yakati wandei. Kwaiti kumasecurity guards kwakuri nemacommunities akawanda zvekuti zvakabopedza urombo. Pakauya ZCDC apa vakabvawoyawo vaine mitemo mitsva. Vakabva vatanga kuti hatikwanisi kuemploy macommunities kunyaya dzemasecurity nekuti munozoite masyndicates. Tokakazvishaya kuti zvinhu zvavo zviri kubeta. But iyo zvizvi vakanga vati vazozvisandurudza. Vaakuti taakukwanisa kutora. But vakanga vatoemploy imwe company inobva mwamutare. Mukaona painobva pacho kuti ndo headquarter yayo ka. Zvinonyadzisa. Pakachibhod ndo inotonzi mhingi uori wega wega.
Sachigaro veMarange Development Trust vaMarvin Mudiwa vange vari parunare kuchiyadzwa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti vaimboya mutungamiriri weNigeria vaOlusegun Obasanjo pamwe chete nevemhuri yekwaOppenheimer yekuSouth Africa vakaita musangano nemutungamiriri wenyika neZuro vachitaura pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe vachiti zvaya kukanganisa nyaya dzezveupfumi. MuNewsday mekare hurumende inonzi yachinja painire maererano nekudzinga vana chiremba mazana mana nemakumi mana nevashanu uye haichatongesi vana chiremba sezvavakange yatanga kuita. MuDaily News vachamisa vanonzi vaudza nhengo dzebato ravo dziri muparamende pamwe chete nemakanzura avo kuti vachange vachitarisa kuti vaone kuti vese vatoshanda zvine mubayiro vachiti vanoda kuti vasingashandiri vanhu vabviswe. Zimbabwe Independent inoti kusamira zvakanaka kwenyaya dzezveupfumi kuchakanganisa zvematongerwo enyika zvikuru izvo zvinogona kukonzera mhirizhonga munyika. Nguva dzese pachirongwa chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Vadini vashamarare veStudio 7, ini ndinoitwa Simba Rashenglen, ndiri kuno South Africa muOliveni. Zvakaoma nyika yeZimbabwe, vanhu vatambudzika shuwa. Mukaona nyika yakuti ava vakupinda muparamende, avotaura avobuda, avopinda avobuda vachivhiringidzana saizvozvo. Ichasvika kupi nyika? Zvakaoma. Navo vana munangarwa vanochera rimwe gomba vachivhara rimwe gomba. Zvinobatsire zvavanoita. Ngaangoita zvinoita kuti vanhu vararame. Kakundikana murume uyu ngaangopachamisa matomo aone zvaanoita kuti nyika hatizari nembovha yemufaro here. Haungacheri gomba uchivhara rimwe gomba uchiisa futi rimwe gomba. Ndozviri kuita munangarwa sezvaari kuita kubvisa madhokuta kuadzinga achitozondo imploye kune dzimwe nyika. Unovabhadhara nei achikundikanobhadhara madhokuta aripo? Inyika here isina kana hospitari? Zvakaoma. Munangarwa kundikana shamwari. MaZanu PF muriko here? Mapuraizi ezvinhu ari kuita sei? Nemi ari kukubetaika? Ndo ED yacho pfeiyoyo. Tese tiri kukuwara nemumaZanu PF. Ndichandotenga ED supermarket. Ndatenda.
Ndinoitwa Innocent Ndoro, ndiri kuno kuPoisons. Saka ndiri kushamisika navaperenziri vari kuti zvanzi chiri kukonzera kuti izvo nzara dziitike muZimbabwe iclimate change. Saka climate change yacho iri kungoitika bedzi muZimbabwe chete. Vakura vanga vari the serious nechinoupenyu wavanhu. Kutadza kutongwa kwavo, kutadza kuronga, bira bira kwa wadita kurukita utungari ava mure saka ngavareke kunyepa kuti izvo I climate change never hakuna tirikuzvisiya zvirikonzeresa kuti izvozvi nyika yedu iomerwe vanonyepera kutonga zvinhu zvavo zvese ndezvekunyepa ndosaka izvo mwari ari kutonga utungamiriri hwamunangagwa vari kutadza kubva pachingare asi vatinyatoziva kuti izvozvi pane zvikuru zvavakakanganisa zvinoita kuti izvozvi nyika yedu isabudirire ngavabve pazvigaro kupinde vamwe iyo nguva yedzanupiyepi yakapfuura
mugomajonga haini ndimi langinyoni ndiri kuno kusouth africa kupitori ko ava vanhu vezanupf ava vari kuti kwai takahwina vanohwina chibhozi ivo kubva kare kubva pachirinana Morgan Tsvangirai vaingozviwa zvakangodii saka nhasi vachiri kurambira kuti kwai ana uyu munhu angabva wakahwina wakahwina kupi saka izvozvo zvimwe zvavanoita izvi veveuizvi hatiwirira nazvo kubva kana kamwe bhozi vanhu vakungoshupika kumusha iye uri kungodya zvakanaka pazanupf ipapo uri kudya zvakanaka vanhu vari kushupika utoswera achingokomenda zvinhu zvisina kana basa rose tarirai kuti vanhu havasi kurapiwa ndo chinhu chimwe chimwe chikonzeresa muzimbabwe chose saka mange zvichaitwa sei zvinhu zvakadero ivo vachingoramba vane chimwe chimwe chinhare chisina kana basa chinhauro choudofu chinhauro choudofu kachavari kungoita ndatenda hangu mukomajonga
makadiko pastudio 7 apo makadiko masora seko ana mukomajonga uko muri kutaura namarisa pawitbank apo ndoda kumbobvunza hangu mukoma kuti pamai muchitaura nevanhu vezanupf avo munodi kumbotibvunzirawo kuti hongu vamunangagwa vari kutaurawo zvokuti anzi minda ngaidzoserwe kune vamwe vasina minda ko ivo vanadzo minda dzacho vari kumbodziitisei nekuti tarisa izvizvizvi chikuru kunzi chibage chacho chacho chiri kudhura apa chiri kutoshayikwa futi kunyika kwacho saka ndokumbirawo kuti mutibvunzire kuti vane minda dzacho vanenge vachiitei nadzo nokuti imamusi kutibvunzira tichinyatsokunzwa zvavari kupindura ivo nekuti vanozoti hanzi ivo vanoda minda kana kuti vakarwira minda vasina chavanotiitira nekuti tinoona kuti kumashure uku paivane varungu chikafu chaiwanikwa hapana kana munhu ainzoti hanzi ashayiwa chibage kana kuti chibage chadhura but izvizvizvi choshayikwa apa chichidhura futi saka ndoda kuti mundibvunzirewo pamunotaura navo paya pamaredhiyo mundibvunzirewo kuti koivo vanoti minda dzavairwira kuti vatorere vachena vari kuitei nadzo nokuti hapana chatiri kuona chitsvene chavari kutiitira tatenda zvanhu
maamuka sei vashamarari vestudio 7 pavoa apo standardwa farendiri kwachimanimani apo yandotenderana nemaonero eunited nations ayo ekuti matambudziko ari muzimbabwe akasagadziriswa munyika mungangoti kusagadzikana ichokwadi nekuti vatungamiriri vari kupomera mhosva yemasanctions vachiti zvirango zvokumi ndo zvaita kuti nyika iende kumawee uye vachiti zvirango izvi hazvisi pamutemo nyaya yakungodiwa pa ndeyekungotarisa kuti zvirango izvi wedha kuti zviri pamutemo yekanti hazvisi pamutemo zvingaitwa sei kuti zvigadziriswe kuti zvibviswe zvirango izvozvi vakaramba vakanyarara vachizvitora sedambe vachingoti zvirango izvi zvakanganisa kupfumi vasingatsvagi kuti zvingabviswa sei zvingaitwa sei kuti zvirango izvi zvibve zvinogona kukonzeresa matambudziko emhirizhonga munyika nekuti vanhu vakaramba vachitambudzika vachazosvika pakuita mhirizhonga pakungoona kuti hapana kusiri kufa kumagumo kwazvo zvinozoita kuti vatungamirira utungamiriri hwavo wagone kuzohusiya vachahuda
manhengo akanaka vashamariri vestudio 7 tinokutendai nechirongwa chamunotipa kwamuri kuamerica uko tinokutendai nechirongwa chamunotipa tinofara zvisingaiti ini ndatadzawo kurara mushendo kunge taateerera chirongwa nhasi pamusoro pemurume uyu anonzi pupurai togarepi ini ndarwadziwa zvisingaitini vapupurai togarepi musataure kwamusina kuswera ZANUPF ine madecades ndo makore akawanda isingateedzeri constitution munofanira ziva kana muchitaura chinhu chinonzi constitution mutemo vanhu vezanupiefu makasiyana naukare hamuteedzeri mutemo kana zuva rimwe chete saka mukati vemdc havateereri gwara remutemo kana muda kuti ziva imimi kuti vemdc vateedzere zvemutemo tangai mataura napuresidendi venyu nebato renyu rezanupiefu kuti ikodzero dzevanhu kuprotesta zviri muconstitution mubumbiro remutemo kupfuura munhu nelive ammunition asina kana weapon yaakabata hazvimo muconstitution zvamunovapfurira ndizvo zviri muconstitution zvekuti vaproteste.
Ndidzo dzimwe pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7. Ipfungwa dzavo dzisine chikuita nestudio 7. Titumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mbuya Elalia Murphy avo vanonzi vange vari munhu akararama kwemakore mazhinji kupfuura ani zvake muAmerica vakashaya svondo rino vaine makore zana rine gumi nemakore mana 114 years. Vanochengeta makore ekuzvarwa kwevanhu veGentology Research Group vanoti mbuya Murphy vakararama kwemakore zana rine gumi nemakore mana nemazuva zana nemakumi mana. Kushaya kwambuya Murphy kwasiya mbuya Hester Ford vekunorth Carolina avo vane makore zana rine gumi nemakore mana nemazuva zana nemashanu. Vave munhu mupenyu ararama kwemakore mazhinji kupfuura ani zvake muAmerica. Pari zvino munhu mupenyu akararama kwemakore mazhinji kupfuura ani zvake pasi pose ndiKei Tanaka wekuJapan uyo anonzi ane makore zana rine gumi nemakore matanhatu nemazuva mazana matatu ane makumi matatu. Mbuya Murphy vakazvarwa mudunhu reNorth Carolina vakatamira kuNew York mugore ra1926 uko vakagara kusvika vashaya svondo rapfuura. Murume wavo akashaya muna 1953 akasiya mbuya Murphy nevana vaviri. Ngaibake Freeman achibandwa namukoma Macheso. Sezvo nguva yedu yapera, regai tipotirasira zvanga zviri munhau. Rimwe sangano revashandi vehurumende riri kusangana nenhengo dzaro nhasi kukurukura pamusoro pegwara rekutora sezvo pasina nhaurirano pakati pavo nehurumende. Hurumende inoudza vana chiremba vakadzingwa mabasa kuti vanokwanisa kudzoka kumabasa kwavo pasina mhosva yavari kupomerwa kana vakazviita mukati memazuva maviri. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndichiti mosara zvakanaka.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.